problem iri kuti kandei kuti mukoma blessing vanhu vari kuverenga zvatisina kunyora zvatakanyora ndezvekuti takakumbira dare kuti delimited report inge ichiitwa annulled or to be voided necourt nekuti haina kutedzera section 161 yebumbiro remutemo yenyika and haisikuenderana neelectoral law havasi kuti havana kutedzera yekutanga kuti kana vachiita delimitation vanofanira kunge vachitedzera population population census result anhasi haisita yabuda togoenda kwechipiri 20% threshold mukati mematunhu kubva kuward kusvika kuconstituency haina kubuda zvakanaka vakapfuudza nealmost 67% 54% vachisiya mutemo we20% saka tikuti izvozvo izvo handizvo
saka poitwa sei nenyoka yamuri kuti yapinda mumusha iyi vaadamba
zvaakune vheki kuti iyo ichakana dare rikaona zvakakodzera kuti vapfuudze delimitation report zvaakune vheki kuti vanotora 2 months here 3 months here 6 months here time frame iyoyo ndeyevheki haisi yedu
asi ka vamwe vasiri kuwirirana nemi vari kuti ivo kana gwaro rakanyorwa nevheki iri kugandura miganho rikanzi nedare rakaitwa zvisiri pamutemo bumbiro remutemo rinoti panofanira kushandiswa miganho ya 2008 kana kuti delimitation report yakaitwa ipapo
mukoma izvo hazvikwanisi kuitika maboundaries a2008 akaitwa neyainzi delimitation commission yakanga ichitungamirirwa navachidya usiku delimitation commission yekinge iri mubumbiro remutemo welancaster tobva tabva tobva taenda pachinhu chechipiri vatobaya mudede vangu varegistrar general ndo vairwa namaelections kubva kune voter registration kubva kune kutorisa zvitupa zvairegistrwa ipapo ndo vaideclare maresults kubva kuward ndo vaideclare maresults kusvika kuna president uyezve tobva taenda kuti vamudede vakanga vachitungamirira yainzi national elections directorate national elections directorate iri zvakare mubumbiro remutemo rekulancaster house yekinge yakazara masoja yakinge yakazara vana chihuri ivo vakanga varivo chairman vaidaidzira maelections results aya saka mukadzokera kune bumbiro remutemo mukadzokera inini ku-2008 boundaries maita reinstate oro madzora bumbiro remutemo wekulancaster rakanyorwa kulancaster kubritain saka izvi hazvikwanisiki kuti nyika inge ichirwana nemabumbiro emutemo mairi